maonero atakazoita sevaumbi vemusangano vanonzi founding members takaona kuti chinangwa chedu chechipiri chekuti tikwanise kuti tibvise utongi hwechiuto hwavamunangagwa haukwanise kuti tienderere mberi navamutindiri vari presidential candidate vakumbirowo vamutindiri kuti ayo ngavachiti suduruke vapo mukana mumwe asiri weNPF takanyanyotarisisa zvikurusa vanelson chamisa vemdc alliance tikati aiwa dai tatatsigira ivo kuti kwenguva ino ivo vombowanawo kuti vasumudzire kuti vaumbe hurumende inokwanisa kuenda mberi ichibva pautongi hwechiuto huripo nguva yakati tikwanise kuti tiwirirane semafounders kuti titsigire vachamisa inyaya yekuti mugore ra2009 kusvika mu2013 takanga tiine GNU yaive nezanu PF neMDC zanu PF ndo yaitonga iri paupresident paGNU iyoyo saka isu takaonawo sekuti seNPF zvakakosha kuti tipowo mukana kuna vachamisa neveMDC kuti vambotungamira nekuti nyika ndeyedu tiri tose.
Imimi pane zvino mune chinzvimbo here National Patriotic Front?
Papa, takaumba National Patriotic Front, takaumba tiri mafounding members anokwanisa kuita gumi nemashanu, 15. Ndiri mumwe wegumi nevashanu ivavo. Basa randakambonzi ndimbopiwa iye zvino izvi. Ibasa rekuti tiedze kuti ndibatsire vaye vakakwanisa kuisa mazita avo kuti vaite macandidates. Kuparlament, kusenate, kuprovincial council, kuwomen's quota, nekuma council ema local authorities edu.
Saka makaita hurukuro ne MDC alliance vakakutambira zvakakwana.
Aiwa hatina kuita hurukuro navo asi izvi zvinhuwo zvataona pachezvedu zvinhu zvizvi zvese hazvisi zvekuenda uchinoti ndatiregedzai ndikutsigirei hazvidi kuramba kunzwa kufamba zvichinzwaro zvinenge zvichidoo kuti ungotiwo pache zvako uonewo kuti izviregedzai ndibatsirowo ndakadai.
Munotarisira kuenda kumusha here kunovhota?
Kunovhota kunovhota zvinenge zvinoti netsei chatiri kutarisira ndechekuti pachabudirirowo vachamisa nekuti tiri kushandawo kuti vachamisa vabudiriri aiwa tinenge taakuendawo kumba ini ndinoenda kuendawo tezvara kuti ndiendewo ndombonochengetawo mombe dzangu nembudzi.
Imi munozezei kudzokera sezvakaita vakasuku here?
Urongwa hwavakasuku here hunotisiya neine hwangu. Handifunga kuti ndingataure zvi kuti vakaronga sei nekuti kumarongero avo handisidi kuti nditaure kuti ndinoaziva.
Pamazuva mashoma nenhafuura aya pakaputika bhambu kuBulawayo. Munoti chinazvo izvi pazvasvika?
Zvinhu zvakadaro hazvina kunaka, zvinotyisa. Katsika kakashata, katsika kanofanirwa kusoropodzwa kakaitwa navamunangagwa navachiwenga kekutora masimba nebhuti.
Kana tikatarisa zvinonyorwa nevanhu pamasocial media, pane vamwe vanotivo kuda pamwe National Patriotic Front ndiyo yakakonzera zvakadhuvuka izvi.
Isu seNational Patriotic Front kunyange pamagwaro edu ekutanga chinhu chatinonatsoziva ndechekuti takati hatidi kuti zvematongerwo enyika zvinge zvichitungamirirwa nepfuti.